Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapato mashanu anopikisa ZANU PF oziya nzira dzekuumba mubatanidzwa sarudzo dzisati dzaitwa kana kuti Grand Coalition.
Komiti yedare reSenate muAmerica yozeya mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Chirongwa chekunyoreswa kwevanhu kuti vazovhota choenderera mberi paine kuchema-chema muvanhu vachiti vari kupiwa nguva shoma pane yakatarwa nemitemo yenyika.
Vagari vemugweru votarisana nedambudziko remvura sezvo mvura yemudhamu reGwenoro yava kupwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Munyori wekanzuru yeHarare vatendai mahachi vazivisa nhasi kuti bhanga rekuChina reExport and Import Bank richakweretesa kanzuru yavo mari inoita mamiriyoni zana nemakumi mana ane mazana mashanu ezviuru zvemadhora mukati memasvondo maviri anotevera. Mari iyi ichashandiswa mukugadzirisa mishina yemvura pamwe nepombi dzekufambisa mvura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mamiriro akaita nyaya dzemvura muguta kukomiti yeparamende inoona nezvematunhu, vamahachi vati mari iyi ichabatsira zvikuru mukuona kuti vagari vemuHarare vaona mvura nguva dzose. Vati zvirongwa zvekugadzira nzvimbo dzinochenesa mvura pamwe nedzinofambisa mvura zvichatanga mwedzi unotevera. Vatiwo pane chikwata chekanzuru chiri kusumuka chakananga kuChina kunotenga michina nezvimwe zvinodiwa pazvirongwa izvi. Zvirongwa izvi zvinotarisirwa kupera mukati memakore matatu anotevera.
The money will be disbursed in about 2 weeks' time, I was told, and there is a team that is going to go to China by the 30th of this month to now look for the specific equipment that we require and sign contracts with the companies that manufacture some of these kits so that we can have an after-service contract as well. That way then we make sure that when it comes here, it's reliable.
Vamahachi vati chikwereti ichi chichabhadharwa nevagari vemuguta. Vatiwo vanofungira kuti vanhu vachange vave kubhadhara mari yemvura kana vave kuwana mvura nguva dzose. Pari zvino vagari vazhinji vanoti havaoni chikonzero chekubhadhara mvura iyo ichigara isipo nguva zhinji.
If you improve the situation at Morton Jeffrey and Prince Edward and you improve the situation in the distribution network, you reduce the water losses, you increase the water supply to the people, more customers will get more water, which means you're getting more revenue. That revenue then, the additional revenue, is the one that is going to pay for the loan facility.
Vaenderera mberi vachiti senzira yekuona kuti munhu wese abhadhara mvura yaanoshandisa, kanzuri ichaisa michina kana kuti masmart meters paimba imwe neimwe kana factory. Izvo zvichaita kuti vagari vatenge mvura yavanoda kushandisa, uye muchina uyu uchadzima kana mari inenge yabhadhara munhu yapera.
Now we have tried to make it easier also for people. We realize that times are hard. We have said we are giving people a discount of about 30% between now and December. So we as to entice them to pay as well. So the smart meter is one which we think is going to help us to actually deal with the collection issue. Because it's difficult to turn someone off. But if it's a gadget,